manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 11 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerero munyika dzemuAfrica uye kuita kwesarudzo dzakachena.
Vadikleki vanga varipo uye ndo vanga vatori mutungamiriri weSouth Africa pakasunungurwa vaMandela. Vadikleki ndo vaitungamirira vandudzwo yakaitika kuti nyika yeSouth Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa waFrederick Willem de Klerk vakave mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid vashaya nhasi. Zimbabwe Warriors yotamba neSouth Africa na 9 PM manheru ano kuJohannesburg mumutambo weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 4691. Vanhu makumi matanhatu vakabatwa vaine chirwere ichi uye pavanhu ava pane vana vechikoro makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi. Pavana ava makumi maviri vari kumateveleli South, gumi nevana vari kumasvingo. Vanhu vadaiwa nhomba yekutanga yeCovid-19 vave maimiriyoni matatu nezviuru mazana mana nezvisere nemazana matanhatu negumi kana kuti 3,408,610. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 2,669,749. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerero munyika dzemuAfrica uye kuitwa kwesarudzo dzakachena kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Magweta anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nemabasa eparamende eVeritas ati aziviswa negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti mutungamiri wenyika azoisa runyoro rwake pachibvumirano ichi. VaMnangagwa vakatanga varatidza kuzvipira kutambira chibvumirano ichi kumusangano weAfrican Union musi wa21 Kurume muna 2018. VaMnangagwa vakazopiwa mvumo nedare reparamende muna Kurume 2019 kuti Zimbabwe ive panyika dzinobatwa nezvisungo zveAfrica Charter iyi, asi Veritas inoti zviri kuishamisa kuti sei zvatora makore kuti VaMnangagwa vazvisa runyoro rwavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaziyambi kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vari sachigaro vesangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni.
Isu seZESNI tatambira nomufaro mashoko anoti President venyika yeZimbabwe va Emmerson Mnangagwa va saina zviri pamutemo Charter ye African Charter on Democracy, Elections and Good Governance.
Zviza kutarisirwa kubva nhasi zvichienda mberi.
Danho rasara chete ndirokuti mapepa asainwa na president iwawo atakurwe aendwe nawo African Commission kuti Zimbabwe inge iri imwe yenyika 35 dziri kuratifya African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Kofe izozo zvakakosha kunyika yeZimbabwe.
Iri idanho rakakoshera nyika zvikuru nokuti takatarisa African Charter on Democracy, Elections and Governance. Charter iyoyo inozvisungo zvakatikoshera zvinoti nyika dzemuAfrica inofanira kunge ichitevedzera mairirano nekufambisa kana kuti mafambisirwo anoitwa sarudzo. Izvo zvinorevawo zvakare kuti mutemo wedu yesarudzo, electoral law, inofanirwawo kunge yava kutevedzera zviri mucharter yandataura nezvayo iyi. Zvinoreva kuti maitiro edu achaita sarudzo dza 2023 achaita maby-elections muna 2022 anofanira kutevedzera zvisungo zvemuAfrican Charter iyi.
Zvii zvimwe zviri muchibvumirano ichi kana kuti charter?
African Charter inotaurawo zvakawanda zvinotarisira kuti sarudzo dzinofanira kunge dziri dzejekerere, dziri free and fair, uyezve kuti nyika hadzifanira kunge dzichitungamirwa nevanhu vanotora nyika nechisimba vanoita mamilitary coup nezvimwe zvakawandisa. Saka tinoona danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri danho rakanaka, uyezve tinoti kune mutungamiri wenyika dai waro gwaro ravasaina iri rachimbidzika kuti riende kuAfrican Commission kuitira kuti pamaelections aakuya eby-election muna 2022 uyezve neharmonized elections dziri kuya muna 2023 dziitwe zvichitevera bumbiro kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Chimwezve charakatinakira bumbiro iri reAfrican Charter ndorokutiyo rinoremekedza marights eavo vanoongorora sarudzo, hatingati maobservers.
Vemunyika chete here kana kuti nevegunze?
Malocal observers zvese nemainternational observers. Kureva kuti rakuitawo zvakare kuti basa redu sezvesini rifambe zvakanaka, chiziva kuti takachengetedzwa nemutemo weAfrican Charter uyezve takachengetedzwa nemutemo weConstitution yeZimbabwe mubasa ratinenge tichishanda tichiongorora mafambisirwo esarudzo.
Gweta varisachigaro vesangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESN vaAndrew Makoni vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbo yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaFrederick Willem de Klerk, mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid, vashaya nhasi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. VaDe Klerk vakatungamira nyika kubva muna 1989 kusvika 1994 uye vakazoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika kubva muna 1994 kusvika muna 1996. Mumashoko kuvatori venhau, sangano reFW de Klerk Foundation razivisa kuti vashaya kumba kwavo kuCape Town mushure mekurwara nechirwere chegomarara. FW de Klerk Foundation yatiwo mhuri yavaDe Klerk ichazivisa mukufamba kwenguva kuti vacharadzikwa kupi. Vasiya mudzimai amai Elita de Klerk uye vana vaviri Jan na Susan. Mukuziya nezveupenyu hwavaDe Klerk, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvo munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi inini vaDe Klerk hatingavatori semunhu asina zvaakaita munhoroondo yeSouth Africa.
Kose muchidaro?
VaDe Klerk vanga varipo uye ndo vanga vatori mutungamiriri we South Africa paka sunungurwa va Mandela va De Klerk ndo vaitungamirira vandudzwo yakaitika kuti nyika ye South Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji tikatarira muchaona kuti basa iroro hatingari rerutsi ibasa guru kwazvo hongu va De Klerk vakamboshanda vari pasi pehurumende yeudzvinyiriri yeapartheid kana kuti yorusarura yemusouth africa asika vakazobetseravo kuti pabviswe vutongi ihwohwo hwevashoma kuchiinda kuno utongi hweveruzhinji
asi zvainge zvakakodzera here kuti ivona vamandela vabatanidzwe pakupiwa mubayiro wekurwira runyararo kana kuti Nobel Peace Prize
regai nditi vaikodzera nezvavakanga vaita mukatarira muchaona kuti muSouth Africa manga makaoma zvikuru sei muSouth Africa manga muchifiwa manga mune mhirizhonga nokuda kwehutongi hwevashoma hutongi hweapartheid hutongi hworusarura saka kana tikatarira isusu kuti va De Klerk vakashanda navamandela kuti va hutongi hwohwo hubve pachiuya kwatingati hutongo hworuzhinji muSouth Africa tingati vaikodzera kana takatarisana naizvozvo nokuti vakabetsera kuti kurwisana kwanga kuripo kuve kunopera tingati isusu vaikodzera kunyanya sei takatarisana nedonzo rokuregererana kana kuti inonzi reconciliation mukarangarira muchaona kuti nyange muno muZimbabwe vamugabe vakauya nedonzeroro rokuti vanhu varegererane paya pavaita iwe shamwari wanga une pfumo rako chirigadzira riite gejo nezvimwe zvakadaro daro saka kana takatarira nepfungwa yokuregererana vaikodzera kuti vapiwe mubayiro iwoyo
asi nezvakaitwa nava De Klerk na iwo vaMandela mungati muSouth Africa mune kuyanana here pakati pemarudzi tichitarisa zviri kuitika iko zvino
hongu zvinhu zvave nani muSouth Africa pane zvazvanga zviri pasi peapartheid asi kuchine matambudziko zvikuru sei matambudziko ane chokuita nezveufumi ufumi huchiri mumaoko evashoma vazhinji vacho vari vachena izvi zviri kuitika kunyika zhinji dzomuAfrica kuwanikwa kwokuzvitonga kuzere hakuna kuunza rusununguko kunyanya sei rwezveufumi kune vazhinji saka izvozvo tiri kuzviona muSouth Africa asi pari panyaya yokuti pavunzwa utongo hworuzhinji vakabetsera chotarisirwa izvozvo ndechokuti vari mumasimba ngavachishandisa masimba avo kuti zveufumi zvive zvinogadziriswa vana va De Klerk vakaita chikamu chavo hongu pane divi ravo ranga risina kumira zvakanaka asi tingati isusu futi ndingati inini pakuzoshanda kuti utongo hwevashoma hubviswe vakabetsera vakaitavo zvavakagona kuita
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 mashoko kuvatori venhau Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yasunga mukuru wemurewa Rural District Council vaAlois Burajena nenyaya yehuori pakugovera minda pane rimwe purazi mudunhu reMashonaland East. Vashandi vakawanda vari kutarisira mari dzebonus mwedzi uno neunotevera zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvichabatsira zvakanyanya mhuri dzakawanda uye vamwe vanozviitira mabasa emaoko vanotarisirawo kuti bhizimisi ravo rinenge rave kufamba zvakanaka. Vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti upenyu hwaoma zvawedzerwa nedenda recovid-19 asi mumwe mudzimai amai Joyce Mupamhirwa vanozivikanwa nerekuti Aunty Joy kuchitungwiza vari kukurudzira mhuri kuti dzisungirire mari yadzinenge dzawana zvikuru panguva yekisimusi nekuti panopera zororo iri zvinhu zvinogona kutonyanya kuoma. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Nguva yatiri nei zvaya kusvika kudai so vakadzi ngatidzidzei kumbozviti dzikamiricha tichiona homwe dzana baba kuti munguva yecovid yatati zviri zvazviri kuitika uye baba vaibata mari sei nekuti tinogona kupa murume presha kuti zvitoda chakati nechakati nechakati pachristmas ofisho kunyatsoziva kuti zvinhu zvasina kumira mushe shanda nebhajeti yako dzidza zvaunoda iwewe handi kuvarina glasi ireva kuti chaunodya pachristmas ika hachitombogone kuonekwa nemunhu ari kunzoo iwe ndiwega unozvipa puresha wega saka semudzimai akarongeka akangwarira anofanira kuziva zvaumwe murume ake nobuda mari yakawanda sei kana ndaona mari yemurume wange ishoma ndakutoshanda nebhajeti yandinayo inoita kuti next year ndigorarama zvakanaka ndigure ndisazvipinde muzvikwerese ndinozvifadza nguva chidiki inopfuura bcause christmas one day saka kuti uye zvemadzimai pamwe pacho chinhu chwatinoda tinogona kuti faradzira nezvimatauriro chaiwo chaiwo ukatoziva kuti murume wako haana haikona kumudza kuti irombe nekutashaya mari yechrismas haikona kudza murume kuti irombe nekuti haana kutenga kana kuti huku yako inyapa chrismas mamakoresi pamwe aisitenga pamwe nekuda kwemukura yatasangana nayoi ndokatadza kuwana mukana wekuti akutengeri tikamuchira zviripo nekuti mangwana anouya next year kuzvinogona kuita zvakanaka mukadzokera pamaiyi saka madzimai ari mudzimba yeyo chrismas yasvika kutsikanai nezvaminazvo zvauya nababa vatembo ngatigamuchireiwo izvozvo
ko ivo vana baba vari kunzeuko munoti chii
vana babawo vari kunzoo kana uchiziva kuti iwewe une mari inokwanisa kuti mhuri yako ifare fadzowo mukadzi wako haikona kuda kufadza vekunzoo wemumba yenye mufadzowo kuda nayowo kana mari iripo mukadzi anotsanangurirwa mune zvakanaka wofuti kuti amai mwana mari handina mari ndinayo kana kuti handina kana ari mukadzi andaimba ikaanotozvisa zvibabo vemwana vari kuti mari havana chokwadi zvavana kune marume masozeka ekuti anoti inini mari ndihandina iye ainayo zvake ozoona akuraradza achinodhakwa achikuda kudzoka achinogozha nemafrenzi but mhuri aisiya isina che chisina zvakakwana vana baba kuti variko vasingatokoshesi masurovizi vana next year kuteerera vasingakoshesi kuti marenti ari kuuya next year vanongofunga zvekufara panguva iyoyo saka tiri kuti sana baba nanaamai christmas iri kusvika hatitinoisi nekuti vamweni ndatemana nemapanga vamwe muchairwa nenyaya yekuti muda kuedza kuzvifadza okuti mari kana kuti nezviripo hazvisikukwanisika saka mukadzi ukangozva kuti ai murume wangu anasakati haana mari yakati saka takushanda nezviripo ininiwo baba kana mawanawo mari kuteerera mukadzi uri pachena mufarewo nemburi zvakaringana nekuti nguva gore raperaka tofanira kuteverezva takudawo muchi mukovhidi tiri vapenyu handizizvo
amai Joyce Mupamhirwa vanozivikanwa nekuti anti Joy vari parunhare kuchitungwizwa naMarvelous Musanganya uye westudio 7 tichaenderera mberi nehurukuro iyi na8 Manheru muchirongwa chewomen's round table iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika America neChina nezuro dzakashamisa vanhu vakawanda vari kumusangano uri kuitwa kuGlasgow kuScotland wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 apo dzakabuda nechisungo chimwe chete pakutsvaga nzira dzekuderedza kusvibisa mweya wekufema nemadhigiri Celsius maviri kwemakore gumi anotevera izvo zvauya panguva iyo nyika dzave kupeta musangano uyu dzichitarisirwawo kubuda nezvisungo zvekudzikisa zvinokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze zvinozokonzera kusanaya zvakanaka kwemvura nemamwe matambudziko chipangamazano chemutungamiri wenyika yeamerica panyaya yezvemamiriro ekunze vajohn kerry vakati china neamerica dzinogara dzichinetsana munyaya dzezvematongerwo enyika asi panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze dzine maonero mamwe mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze muchina vachi zhenhua vakatsinhira mashoko avakeri vachiti pane mukana wakakura wekuti nyika mbiri idzi dzidyidzane panyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze ghana inoti iri kutora matanho ekuchengetedza imwe mhando yetsoko inowanikwa kumawirira kweafrica iyo yave kutsakatika panyika nekuda kwekuparadzwa kwemasango nevanhu sangano rezvekuchengetedzwa kwemhuka reWildlife Vets International rinoti kwangosara tsoko idzi chiuru chimwe chete pasi rose nyanzvi munyaya dzeutano hwemhuka mughana vamei zieka vanoti vave kushanda nemasangano akazvimirira mukubatsira kuti tsoko idzi dziberekane vodzidzosera mumasango Nyaya kusaitwa kwesarudzo dzemabai election dzekutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa kana kushaya yange yatsviriridza vamwe mapato anopikisa zvikuru veMDC Alliance nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende iri kuramba kuita sarudzo idzi maune. Ukuwo hurumende yaipa zvikonzero zvekuti vanhu havaikwanisa kuungana vachiita sarudzo nekuda kwedenda recovid-19 iro rakavharisa zvinhu zvakawanda kwete muZimbabwe chete asi kuti pasi rose. Asi sarudzo idzi dzinenge dzave kuzoitwa kana zvakadziviswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti sarudzo idzi dzingangoitwa musi wa23 kubvumbi 2022 zvakabudirira. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudzawo musangano nevatsigiri vavo kukopa kuchimanimani mudunhu remaNicaland kuti sarudzo idzi dzichaitwa mukutanga kwegore rinouya kunyange hazvo vasati vatara mazuva esarudzo idzi. Kune zvigaro 20 nezvisere kana kuti 28 zveparamende nezvimwe 105 zvemakanzuro zvisina vamiriri mushure mekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance pamwe nenhengo yeZANU-PF muparamende nemakanzuro uye kufa kwevamwe vamiriri. Sezvo zvajeka kuti sarudzo idzi dzave mugwara rekuti dzinogona kuitwa gore rinouya kuve mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vachada kupinda musarudzo idzi vari kuti kudii. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo pamwe nenhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaHlatshiwayo kuti vanoti kudii nemashoko ekuti sarudzo dzemabai election dzingangoitwa mukutanga kwegore rinouya.
Chekutanga chofanira kuziya mhuri yeZimbabwe ndechekuti isu semusangano takasise kuchema. Asi ndo mutemo zvaunotaura kuti kana kuchinge paita kuti constituency kana ward munhu ashaika kana kuti abva kana abviswa panoitwa sarudzo mushure memazuva asikapfuuri 90 zvino kuti 3 months ndo zvinenge zvichitarisirwa. Saka isuwo tinenge tichiona nekuti hatiraramwe tiri tega muno muAfrica kana muno munyika, tine dzimwewo nyika dzakatitenderedza kwakaitwa maelections akabudira maelections angatore nyika yese kusanganisira iupresidi chaiwo. Saka tobva taona kwedu kuno kuZimbabwe kubva kwazariswa maelections completely zvisina kana dhiti inotaura kuti aiwa tiritarisira kuti zvichafamba zvakadai zvafamba zvakadai zvaingotirakisa zviga kuti avanhu ava vane zvavakananga inyaya kuti vana vaZimbabwe vasawana mukana kana vasawana vanhu vanovamiririra vanomirira zvinhu zvavo.
Tinzwe kuna vagakanje. Vagakanje munoti?
Ndinotenda zvikuru koma ende ndowirirana mukoma wangu pavataura kuti kumiswa kwaita maelections papa ine chinangwa icho kwadi papa ine chinangwa. Ndinobvuma zvakare pavari kuti dzimwe nyika dzakaita maelections icho kwadi dzakaita. Isu kuno chatinokoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Isu kuno chataikoshesa kuchengetedza vanhu kubva kudenda. Ndosaka muchiona kuti nyika dzese dzamurudzi dzakaitwa maelections nyika dzese dzamurudzi vaita demokrasi vakaexercisa democratic rights vakalusa rights of life. Saka tatiri pepe pekuti hurumende inotitarisa kuti tikaita maelections chirwere chinozospreada kusvika pari uyezve mari yatinofanira kuitisa maelections yacho ko kana tikatenga hedu vaccine vanhu vakavhakisinitwa. Ndosaka muchiona kuti Zimbabwe iri kuyemurwa izvi nemafirst world countries kuti yakagona kubata nyaya dzevaccination. Saka zvaitaurwa napurezidendi nezuro vari kukopa kuti aiwa tigadzirai kuita maelections vaitaura vakamira padevelopment vaenda kujeni yedevelopment ndozvinotanga kuapreciatewa izvozvo.
Hlatshiwayo
chinondinakidza ndechekuti election inosanganisira kuunganidza vanhu, inosanganisira kuti vanhu vaite marali mameeting. Asi marali kana mameeting aimiswa maopposition political parties neMDC Alliance vakatendera vana munzura kuita congress vakatendera maMPs avo kusanganisira ivo vana Mnangagwa vacho vacho nana mai Mnangagwa vaita marali nyika yese vachitenderera vachiita marali. Havana kana kumira, havana kana wanjera vakavhara kuita marali. Vakaita maelections ava vaita macongress kumadistrict kumachimba vaita vachiunganidza vanhu vazhinji. Saka zvinomisamisa sitereki munin'ina wangu achitaura nyaya yekuti vanokoshesa upenyu hwevanhu nekuti vakavhara maelections vakavhara zvisina kutyiwa neMDC Alliance.
Vagakanje
kuno wangu anofanira kudzikisa mashandiro eparliament chero maMP MDC Alliance esa akadzoka muparliament decision inobudirira ndeyevanhu vane more than 2/3. ZANU-PF haifa yakatya kudyiwa neMDC nekuti MDC Alliance haisati yambodyiwa ZANU-PF uyezve hatigone kutya kudyiwa nebato risinga existi.
Atitozivi kuti pavachaenda kuma elections vanenge vachinzani masonda apera vai chance to register for citizens convention for change. Saka shuwa tingamisa ma elections tichisika kuchiwane bato risataronjewa.
Vasachwayo bato renyu hanzi harina zita munopinda sei musarudzo pindura itinzwa.
Aiwa takataura ndofunga hapana confusion ipapo. Vana veZimbabwe vanoziva vatungamiriri vavo. Vana zvari president wavo president Nelson Chamisa. Ndoweza kamuchidza kuti ngapinde achemukomana. Ndozvanoziva kuti mukomana ndiani. Saka hapana kana confusion. Vanhu vanotamba nemukomana vanozikanwa. Vanhu vanoda shanduko muZimbabwe kuti zvifambe vanozikanwa. Saka nyaya leadership paishi kana problem. Ende spokesperson wedu akashaura kuti makaona pazvi vhitipiti pama saisai vakasiyana sana vachaura kuti aiwa chatopedza chatozoziva kuti tichipinda mune next election bato rinenge richishandisa rimwe zita. Asi nyaya haisi nyaya yezita. Inyaya yeugaro hwevanhu. Inyaya yekuti totungamira sei nyika. Vanofanira kutungamirira nyika ndeava vakatungamirirwa nemukomana anova president Nelson Chamisa.
Vagaga ngemapindurwa apo pindura itinzwa.
Isusu patiri kupomerwa kumisa maelections. Tiri kupomerwa tichinzi tiri kutya bato rinonzi chii nekuti hatigone kumisa maelections. Tichitya bato risati raregister, bato risati ralonja, bato risati raako. Haugone kuenda kumapurisa ka kunoripota kuti pane munhu arikuda kundibira kana kuti face yake yakafita kuti haimbavha. Saka tinomisa maelections. Nelson Chamisa tinenge tichimumisa nebato ripi kana kuvaimbi chaiko kunonzi Alec Macheso and orchestra mberi kwazvo. Handiti dai vari veFCCC vari kutombotaura izvozvo zviri nani. Vanhu vasina bato.
Avo vanga vari nhengo yeZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanjwe. Manzwo zvakare kubva kumunyori anoona nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Sachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri kutamba neSouth Africa manheru ano kuFNB Stadium muSouth Africa nenguva dzepfumbamwe mumakundano emutambo weFIFA World Cup iri kuitwa kuQatar muna 2022. Zimbabwe iri mugroup G uye yakatobuda mumakwikwi aya sezvo isina kana mutambo mumwe chete wayakakunda kunze kwekuita mangange 0-0 neSouth Africa mumutambo wekutanga. Ghana yaita mangange 1-1 neEthiopia mumutambo watambirwa muJohannesburg sezvo kuEthiopia kuine hondo. Kunyange hazvo Zimbabwe yakabuda mumakwikwi aya, nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye vakambotambira Caps United, Baimo nezvimwe zvikwata muPSL vamoo moyo vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti mutambo uyu wakakosha zvikuru.
Blessing, ndakatarisa vakomana vadaidzwa, ndinoona murayiridzi Mapesa ari kuzama kugadzira chikwata chinganotambe zvakanaka gore rinouya kuAfcon. Mutambo uyu kwatiri wakakosha nekuti kunharaunda yedu yekuno kuzasi kweAfrica tinofanira kufamba isusu tichizvitutumadza.
Zvinokwanisika seizvi?
Kuti tinyatsofamba tichidaro tinofanira kukurira vakomana veSouth Africa. Uyezve ndinoona kuti nevakomana vakadaidzwa ava vakati wandei vacho vanoda kuratidzira kuti vanotogona, uyezve vanoda kutotamba zvekuti kuti vakwanise kuratidzira kuti vanokwanisa kuenda kuAfcon mugore rinouya. So ndodaira kuti vakomana veSouth Africa vachange vakaremerwa nebhora irori. Ende vedu ndotarisira kuti kwanhasi vachatamba zvinodekadza uyezve tinokwanisa kukunda.
Ghana ne South Africa tingati ndidzo dzasara cheta apa dzine mukana wekuenda kumakwikwi aya. Taona Ghana ichiita iyo 1-1 ne Ethiopia. Semaonero enyu izvi zvinorevei?
Nemafambiro waita mutambo pakati peGhana neEthiopia, mutambo waita 1-1. Chikwata chaane mukana mukuru wekuqualifya iSouth Africa. Ndodaira kuti dai ikangokwanisa kungoita draw, then ikaenda futi kuGhana ikoko yonoita draw, inenge yakutokwanisa kuenda World Cup. This is the closest they can be.
Nyanzvi munyaya dzemitambo vamoo moyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kudzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba, ulambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-11 lwezi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party sales to make the party win general elections.
Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho elizwe asimanga kuhle.
No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Ngicela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika kulekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdimsochuma is going to come back home intact. God bless all of you. Nkulunkulani busisi.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe ngolwesithathu, kwatholakala abangamachumi ayisithupha belegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzazakala kungakhathalekile lokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle. Lapho uZulu akhala ngokuthi udla imbuya ngoluthi, umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lentatha lezindaba, isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Mike Bima uveze ukuba ibandla leli selicalile amalungiselelo okhetho lapho abakhangele ukuthola amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Uqhubeke esithi abamabandla aphikisayo aweZimbabwe kawenelisi ukumelana labo ngoba eyiwo asebenza lamanye amazwe ukubhidliza umnotho weZimbabwe. Uthe umhlangano abawenze ngenyanga edlileyo eBindura uveze sobala usekelo abalalo njengebandla.
And for now, the Commissariat Department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party sales to make the party win general elections.
Asilungisa amasales awumhlangano ethu, ugatsha lwe-commissariat luza kuqhubeka luze lube kwazi ukuba ibandla liyanqoba kanzima ngomnyaka ka-2023.
Ubima ubuye wakhuluma ngodaba lwamakampani asebenza eZimbabwe engaphansi kwabantu bakwamanye amazwe emsebenzini efana leyokwemba, amavinkili okulungiswa inwele, izigayo lokunye, kumele abe ngasebenza lezizalwane zeZimbabwe phakathi. Ethi lokhu bakwenza ukuze kuqiniswe uhlelo lwe-indigenization and economic empowerment olokulondoloza umnotho welizwe usezandleni zabansundu.
Zimbabwe, it was a big success. It was then followed by another successful rollout program in the Midlands.
Hamba kubulawayo ngodaba lolu saya njalo enkabazwe, kodwa sasisima silungiselela umhlangano wethu omkhulu, kodwa sifuna ukuba kuqhubeke ngoba amabhizimusi kumele ancede abensundu.
Uphinde wathi indlela uhulumende asebenze ngayo kumalungiselelo langesikhathi semhlanganweni we-COP26 kuveze ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho ngendlela asedinga ukubumba ubudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe iZANU-PF kayisoze yafa yanqoba kukhetho luka-2023.
AmaNdebele bathi idonki ingazala umuntu uma iZANU ingawina, izavotelwa ngubani. Abantu beZimbabwe bonke sebesuthi ngohlupho oluvela kuZANU-PF. Njalo iZANU-PF ivotelwa ngokhokho hayi okhulu. Abatwana bonke 18 and above bafike ku 57 bavotele iMDC Alliance. Yikho ke sibona ngani badlala lesikhathi. Khangelani bona ama war veterans sebe belawo iminyaka yonke sebe babopha.
Ingxoxo bezombusazo umnumzana Mike Sigola uthe unqoma uhulumende ngokudinga ukuqinisa uhlelo lolu lokuthi abensundu batholiswe amathuba kuzoba bizimusi.
Kungumbono omuhle kakhulu nxa khona lokhu yiko abafuna ukuyena. Kodwa labe sicela ukuthi kungabi lokudlelwana phakathi, kungabi le-corruption. Abe zithi ngama-locals akube ngama-locals, ayikho into bethi ngama-locals sebenikana bona ngokwabo amathenda namakhampani lawo ukuthi berane izinto lezi. Azibe open to wonke umuntu into lezi. Wonke umuntu olemali ofuna ukuyirun ibhizinesi enjengayona le yayenza.
EleZimbabwe liya kukhetho ngomnyaka ka-2023 kukhangelelwe ukuba ababandla ahlukeneyo abathengisa uZulu okwehlukeneyo kungaziwa ukuba iZANU-PF ingabe ifuna amavoti loba iqinisile na ukupha abantu amabhizinisi lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu. Kwatholakala abangamatshumi ayisithupha 60 benegciwane le-coronavirus. Phakathi kwabantu laba abangamatshumi amabili ngabezikolweni zeMathebeleland South, kuthi abalitshumi lane 14 ngabezikolo zeMaswingo. Uhulumende uthi amahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane ezilitshumi lane lengxenye 14,638, kuthi abahlatshwe eyesibili bazinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,862. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Abayizigidi phose ezintathu 2.7 million bengabahlatshwe wonke amajekiseni womabili. Kulabanye abathi kuqakathekile ukuba leZimbabwe libe lamabandla aphikisayo amaningi. Abanye njalo ngabathi akuqedakali ukwenziwa ngamabandla aphikisayo ngoba lawo akhanya engelandaba loZulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekela ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi ngesikhathi sokhetho khona kuvele kulamanye aqhuba umsebenzi ofanayo bathi abantu bonke balelungelo lokusungula inhlanganiso abazifunayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubunjwa kwamaqembu azombusazwe nxa sekusiya ekukhethweni kakusonto etholakala kuphela eZimbabwe, iyatholakala endaweni ezihlukahlukeneyo. Sikubonile eSouth Africa abantu besukuma beforma ama-organizations ukusiya okhethweni lolalolo oludluleyo. Into etholakala kuzo zonke izindawo ezinjenga kithi ezinjenga ubo South Africa. Yebo kambe ungabe kungandanga eAmerica nakwezinye indawo zaseEurope, kodwa kukhona ukubona eNorthern Europe, eAfrica, eAsia kanjalo.
Uncube uthi lokhu kuveza ukuba abantu eZimbabwe bafisa kube lohulumende kaZulu.
Vele kuqakathekile ukuthi amacembu ezombusazwe abe khona abe manenge, yikho kuthiwa yi-multi-party democracy nxa kunjalo. Angazabe ngu-1,000 angazabe mangaki, akula msebenzi lokho. Abantu bazakwazi bona ukuthi bakhetha wapi, bathanda wapi. Amazwe amaningi ungazibone kula maphatha amabili alokhe wina. Akusho ukuthi kula maphatha amabili kuphela, abe maningi kakhulu kodwa abantu bakhethe la bafuna ukuthi bayavotele. Kanti-ke asingakhohlwa ukuthi njengakithi iZANU izaphuma. Nxa engekho lamacembu iZANU vele ingaphuma phela iyasidilike. Kusho khona ukuthi leza bisingenile esihlalweni yabe isiyodwa kungela ama opposition parties. Kusho khona ukuthi kuzafanele ukuthi aqalwe phansi adalwe kabutsha. njengalokho abengasekho kuyingozi ke lokho emphakathini ukuthi kube lesimo esinjalo.
Abakhonona ngokubunjwa kwamabandla amanengi aphikisayo bathi kukhanya inengi lawo kawala njongo ezicacileyo. Umnumzana Thabani Godlwayo ngomunye okhonona ngokwenziwa ngababumba amabandla aphikisayo amatsha.
Ipolitics ye-Africa ngokubona kwami ibulawa yikho lokho ukuthi umuntu avela abe yipolitician usengelwa yibutsotsi. Usengelwa yibutsotsi ukuthi akasabacabangi laba bantu abamfake esikhundleni abamkhashileyo bebe sefuna ukukapula yedwa. Abantu ikanje abafuni imali kodwa bafuna ini? Intuthuko. Isifiso sami ukuthi ma kuthiwa ngiyavota ngiyakubalot box ngiyavota ngivotela iqembu endithandayo whether ngivotela izaphu ngivotela iMDC ngivotela izanu kodwa ngivotele iqembu engilaziyo ukuthini lizangibhekelela kusasa kunye labantu abami bekwazi ukuthi abantwana ngabahlupheki isikolo abantwana ma kuthiwa ngoba izidingo zabantu vele liyazazi abantu bafuna ukuthi babe nesibhedlela bokube lezikolo kube lezibhorane emakhaya lasemadorobheni lakho baba befuna into ezifana lazona lezo.
Kula mabandla aphikisayo eZimbabwe edlula ikhulu 108 kukhangelelwe ukuba azafika phose ikhulu lamajumi amabili ngesikhathi kusenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu. Inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 20 Mfumfu lonyaka abantwana abane abayizelamani uZidane Muti oleminyaka engu-6 uZaid Muti ole 11, uAllen Moti ole 13, noZia Moti ole 15, bathunjwe ngamadoda ayisikhombisa ayihlomile ephelele, abakhipha ngodli emoteni eyayibasa esikolweni edolobheni lePolokwane eLimpopo. Amapolisa athi laba bafana khona betholakale namhlanje sekwedlule amalanga angamajumi amabili. Undumiso Chuma oleminyaka engu-18 wachiwa nguyise ezitolo eziseduze lendlu yangakibo elokishini leUvel eJohannesburg esiyagela inwele mhlaka 7 Mpandula lonyaka. Uyise umnumzana Nqobile Chuma uthi kuze kube lamhlanje indodana yakhe ayibonakali. UChuma ucela iloba ngubani ongaba lomkhondo wokulonda indodana yakhe ukuthi athintane laye kumakhalekhukhwini eGoli kunombolo ezithi 0739155602 loba athinte ipolisa eliphethe loludaba enkambeni yeUvel uwarrant officer Mukhetse kunombolo ezithi 0663023364.
So bengicela ukuthi abantu bakaJehova nindinise lengane iphichayona le lapho bengicela nalabo abafuqa umoya engcwele ukuthi let's pray until something happens. No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Ngiyacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajike abuye ekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdumiso Chuma is going to come back home intact. God bless all of you. Unkulunkulu anibusise.
Lezi zehlakalo ezimbili kuphela phakathi kweziningi kakhulu ezenzakala kwele South Africa ngosuku. Ngokwesibalo samapholisa bayedlula izinkulungwane ezisithupha over 6,000 abantu abathunjiweyo phakathi kuka 2019 lo 2020. Banengi abantwana phakathi kwaleli nani. Iningi lalaba bantwana litholakala lifile kanti abanye banyamalala kokuphela. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezimbi imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi njengenhlanganiso emele abazali abalabantwana abafunda lokuhlala kule South Africa bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabuhlungu kakhulu ukwenyuka kwezinga labantwana abanyamalalayo lapha eMzantsi Afrika abanye badodwe sebefile becuyiwe abanye badodwe njalo bebulewe kungazi ukuthi abantwana babulawelwani kuyasikhathaza kakhulu siyadinga siyayisela imbangela yokuthi sikwazi ukuthi abantwana laba babulawa nje babulawelani kwenze njani ngubani lo muntu onguye singamkhomba ngomunye sithi nangumuntu onguye owaziyo ukuthi kwenziwani ngezithi lezi ezicuywe ebantwaneni
ngokutho koxaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Institute for Security Studies kwele South Africa abanye balaba bantwana bathathelwa ukuhlukunyezwa ngokocansi kanti abanye bayabulawa kufuneka izitho zabo kwezinye izehlakalo kuyabe kungumbango wabantwana phakathi kwabazali asebehlukene kanti ke abanye bantshontshwa izikliwe eziyabe zifuna ukuhlawulwa imali ukuze zibakhulule amapolisa onakwesha abazali ukuthi baphangise ukubika nxa umntwana esinyamalele loba ethunjiwe hathi ukuhlala amahola angamachuma amabili lane njengalokho okuthiwe ngabanye ngoba lokhu akusiloqiniso Meletulo 7 Johannesburg wele South Africa ngingutuso Khumalo
Kulayitok namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
SWD kuyaphi owaba ngokugcina ukukhokhela uhulumende wobandlululo wele South Africa kaseko inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba uDe Klerk ubhubhele endlini yakhe namuhla duzane nedolobho le-Cape Town i-SWD Klerk Foundation ibika ukuba ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane yamabhaphu uDe Klerk wethusa umhlaba wonke jikelele ngomnyaka ka-1990 esanda kungena ehofisini kamongameli ngokwethula udaba lokuthi sokuzavunyelwa ukuba ibandla le-African National Congress lisebenze okusemthethweni waphinde wabikela idala lephalamende ngesikhathi esifanayo ukuba uhulumende wakhe uzakhulula uNelson Mandela wasevalelwe entilongweni okweminyaka engama-27 years uDe Klerk loMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize ngomnyaka ka-1993 Elekinya selivalise inhlanganiso yeKinya Football Federation ngenxa yobukhohlakali. Ilizwe leli lithi lizabophisa bonke abacatshangelwa ukuba bakhambula imali leyi abayinikwa nguhulumende benza abakufunayo ngayo. Kubikwa ukuba kule mali eningi okumangalisayo iyachaphazwa yinhlanganiso le. Namhla kwele Melika lusuku olwe-Veterans Day okunanzwa abalwa impi ezijiyeneyo. Umongameli Joseph Biden wethekelele emathuneni awe-Arlington National Cemetery lapho afake khona amaluba ethuneni lesoja elingaziwayo elibizwa ngesilungu ngokuthi yi-Tomb of the Unknown Soldier. Ababekubutho abafika 400,000 bangcwatshwe emathuneni la. Bayahlonitshwa okumangalisayo abalwa impi ezijiyeneyo zokuvikela ilizwe leMelika. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America.
Ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini ngokhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu kwenzakala kungakhathalekile lemigoqo yabezempilakahle yokuthi abantu bengabuthani bebaningi. Kambe kuzahamba njani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo, endawonye lesiphathamandla sebandla leMDCT, uMnumzana Peter Moyo, onguye osungula lingxoxo.
Ya, ukubona kwami akunanto etshintshayo, kuyafana njengensuku zonke. So mina ukubona kwami akuncedi ukuthi khona siye kuma-elections singele ama-electoral reform. Amboni kusebenza ngabe sonke siyabambana sitika akuyiwa kuma elections ngaphandle kulama electoral reform
nanto udaba Mnumzana Mqondisi Moyo ubona ngani lungenziwa na ukhetho
ngiyabonga babukande lo
mfowethu moyo hayi lona ukhetho njengoba sitsho izanu PF elihlezi intimidate abantu iwina ngokuintimidate abantu ayisoziyekele vele ukuhlukumeza abantu ukhetho njengoba usazi babuganda ukuthina iagenda yethu vele ihlukile lama agenda mhlawumbe abo babu uPeter Moyo lapha bekuMDC kule ndlela nje sikhangelele ngayo zowe ekhuluma ngama reforms it's unfortunate ukuthi MDC bona babu Moyo bake baba lethuba lokuthi balungisa ama reforms bese sephakathi labo bese sele big saver no isay abalayo kathesi ba relax so kathesi ku expect izanu PF isiseli yodwa isithile 2/3 eParliament ukuthi yenze ama reform akusole kuvume nxa usakhumbula ukuthi Jonathan Moyo wake wathi izanu PF cannot reform to remove itself from power vele lokho esingakukhuluma ngama electoral reforms akusoze kube intshizane engayenza ukuthi ama opposition ayikhiphe esalweni but ke thina njengemthwakazi Republic Party sizoba lendlela zethu ngoba thina sifuna izwe lethu asifuni iZimbabwe
nanto ke udaba mnumzana Peter Moyo uyakhuluma lapha umfoweni uthi yena laphambanisa nga liphakathi laphana lalungisa ama electoral reforms kathesi kuzabanzima uthini
likhotho lelo uright kakhulu sangena laphana sayolana especially ngesikhathi seGNU baba liphutha ukuthi bona abantu abahambisa khona ngale bahlaba dalela bakhohlwa ukuthi bona kwini isadaki I think iyatshela umuntu wonke ukuthi bona lingayi kuma-elections balingazange lenza amayalikho kathesi okosazana utwane ubuyile we-United Nations uthi bona yenzana ama-reform so into leyo yakufuzanga kutshelwa ngabantu abanye abantu abaphandle kufuze sizibonele thina sodwa ukuthi ngaze siwine ngomhlobo wuphi kumbe ngomhlobo wuphi izanu P F iyake iwinile ingawinanga so into ekhona is to create a crisis ukuthi akula muntu oza kuya kuma-elections umthwakazi la ngabayande bathi vela asifuni sonke siyande laba-independent kanti singabale ukuthi asiyi kuma-elections ezinongokungena ama-electoral reforms amasota kabatshiyane lento lezema-elections amapolisa atshiyane lento zema-elections izek must be independent izbc must be independent kube very objective asifuni ama-elections esimenemene ukusanitiza into ezi-wrong
ye manje mnumzana mqondisi Moyo wena ukubona njani ukuthi ukhetho lungenziwa akhona amanye amabandla azangena manje kuzanceda ngani
ngiyabonga babugande ngiyabonga futhi ukuthi umfowethu Moyo uyavuma usebenzisa ibala sibile lihle lokuthi bangena balala bakhohlwa asuze siyekele thina babudu ugande ngoba i-strategy se-MRP vele sehlukile kakhulu kulamanye amabandla iZANU PF siyistarta siyisukisela ngo-1980 iqiniso lithi iZANU PF ayikaze iwine ama-elections kusukisela ngo-1980 but iyazifaka isebenzisa imilitary amapolisa isayizeki njengoba sitsho umfowethu uPeter Moyo lapho soke kathesi izandlevu ayifuni bantu ezathi batshela ithi yenzani into enje lilalele ngoba ukulalela izalo PF ufaka lokuthi njengoba ekhuluma ngokuyisanitizer uyayisanitizer uyayilegitimizer ukuthi ayingene kuyadanisa ukuthi abafowethu beMDC even ngo-2017 sababona bejustify ikhuka mnangagwa imilitary coup besiyamcongratulate umnangagwa thina sibona ukuthi ukuchabela ukuphuma kwamgabe ufaka umnangagwa zanu yakhe awenzanga lutho ngoba izanu PF is a system enija i-overall yonke so ke khonokho kungama lessons ithoko ukuthi una vele izanu PF awusoze udile layo usebenza nge-system yayo ne-operator ngayo ngoba ungenza njalo iyakuginya yikubona yona i-MDC kathesi omoyo benje sebehlakaze yoba zimvava ngenxa yokuthi bahlala besanitizer izanu PF mina engihlala ngisithi aso political party vele izanu PF is a cult inkolo enga lani lokuthi khona ifuna ukuthi abantu beZimbabwe baphile uhle njani
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Peter Moyo usitshele wena ukubana ngokubona kwakho impumela engaba khona kukhetho oluzayo ubona ngani impumela ezamukelwa yini ngabantu bonke
akuvumeki vela akula mntu okuyamukelayo lokho yabona ukuthi kona ngo-2008 sesiphele e-government of national unity watshaya umuntu so kwabulawo abantu asifuni khonokho ukuthi kona siye kuma-elections sikwazi ukuthi kona abantu bazabulawa unnecessarily we are not in a war so into ekhona yikuthi khona izanu PF kathesi bayavuma ukuthi ama-electoral reforms they are necessary so ngibona ngathi kube siyenze khonokho sivume ukuthi kona siye ayenze singavumi ukuthi kona abe ngama-electoral reforms aza kuyenza izanu yodwa ngoba bangazenzela abakufunayo
umzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla leMDCD ubexoxa endawonye nomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elamaWarriors lise South Africa sikhuluma nje lilinde umdlalo wanamhlantambama lapho elidibana leqembu lebafana bafana umncintiswano wesibaya sika Group G okudinga amaqembu aza kuyadlalela kumidlalo yezizwe zomhlaba yenkezo ye World Cup okuningi asibuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe kalisenalo ithuba lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano weWorld Cup ozaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Kodwa ophethe isikhundla sikamqeqeshi wamaWarriors uNorman Mabheza uthi bahlose ukuthatha yonke yomithathu imiklomelo namhla.
Kule mpumela emithathu etholakala emdlalweni wenguqu njalo sidinga enye yakhona ekudlaleni kwethu, kodwa injongo yethu ngeyokuthi sinqobe. Iqiniso elikhona ukuba bese siphenduka saba chuzwa njalo kumele leso simo sikuquke, yikho ke kumele sibophe ziqine ukuze sithole impumela ezasenza lathi sizizwe singabantu abanesithunzi.
Iqembu leZimbabwe yilo elijele amanye amaqembu enkalaneni yemiklomelo kusibaya sika Group G lo mklomelo wodwa eliwuthole lize libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele South Africa ekuqaleni komkhankaso. Ngemva kwalokho linqotshwe nge-1 kanyanga le-Ethiopia kwimpumela edale ukuba ube ngumqeqeshi weqembu lesizwe uTrabgolo Garosisa alahlekelwe ngumsebenzi. Isikhundla sikalokhu asithethe Mabheza wezibambi esidukwini isikhathi iqembu leZimbabwe linqotshwa nge-3-1 ngeleGhana khona lewele-Ghana. Kwathi emdlalweni wesibili leqembu elifanayo odlalelwe esikodlweni iHarare leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanya. Ngemva komdlalo wanamhla iqembu leZimbabwe lizemukela ele-Ethiopia ngensonto mhla zili-14 kuyona le inyanga kaLwezi okuyabe kungumdlalo walo wokugcina kusibaya sika-Group G. Iqembu elizaphutsha lihlezi phezu kwengalane yilo elizadlulela kusigaba esilandelayo somkhankaso lapho kuzaxekwa khona amaqembu alitshumi abe eqede imidlalo yezibaya phezu kwengalane kuthi azaphumelela lapho yiwo aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kweleQatar ngomnyaka ozayo. Komunye umdlalo wesibaya sika-Group G odlalweni namhla emini iqembu leGhana lele-Ethiopia abe mtshikilo bhanqa 1-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lenziwe umthwalo olula kabi liqembu lezivakatshi lase-Bangladesh elinqobe ngama-wicket ayi-2-2 emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe enkundleni i-Queen Sports Club ngolwesithathu. Ekuseni iqembu laseZimbabwe ile liqale ukutshaya ibhola lathola amaranza ngama-40 lathoba 2 kuma-overs angu-23.2. Kuthe iqembu laseBangladesh seliphendula liphangela kuthelela amaranza ngama-40 lathoba 1 kuma-overs angu-10.4. Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawo uzakuba khona mhla zili-13 kuthi wesithathu njalo ngokugcina uzakuba khona mhla zili-15 ngimele isidio 7 kobulawayo uJoseph Njanji.
Ngehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzenzakala kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Abazali beZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Le ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.